Kuparalela kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suva vakidzani mukatarisa kuti kukwira kwazoita manhamba emuZimbabwe mazhinji. Vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavirus vaibva kunyika yeSouth Africa. Chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa. Uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekunotenga nekutengesa zvinhu zvichibva kuSouth Africa.
Zvino nemamiriro aita zvinhu zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi. Vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregedza kundotsvaga raramo pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavirus. Saka injodzi hombe kutambudzika kweSouth Africa necoronavirus kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana veZimbabwe nechirwere uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanhu ngavaregere kurivara. Tinoziva kuti tanga tichirwisana nechirwere checoronavirus kwenguva yatirebei. Zvave kutoita wese ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya. Tine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose uyezve muZimbabwe.
Utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu?
Saka vanhu ngavasarivare zvachose, ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvokugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachinge vokosora vasakosorere vamwe. Izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavirus tichiri nacho kwechinguva chakatotirebei chinotevera.